mudzimai wangu we zvaunenge ndiwe mudzimai wangu wakandibvunza baba semarenyu rinombofepiko imi wakandibvunza baba semarenyu rinombofepiko imi ndobva ndavimba newe mudzimai wangu ndobva ndakuudza simba rangu ndobva ndavimba newe mudzimai wangu ndobva ndakuudza pane simba saka ndichavimbawo nani saka ndichavimbawo nani saka ndichavimbawo nani saka ndichavimbawo nani warira vaunotamba naye uyo warira vaunotamba naye uyo warira vaunoswera naye uyo warira vaunoswera naye uyo kunyangwe waunoti murume wako uyo kunyangwe waunoti murume wako uyo kunyangwe waunoti mudzimai wako uyo kunyangwe waunoti mudzimai wako uyo kunyangwe waunoti sawira wako uyo kunyangwe waunoti sawira wako uyo wana ya Filistia yauya Oh yeah.